Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 6 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyere inyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopa chikwata cheCitizens Coalition for Change chinotungamirwa naWorld Mencube mari inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Barobson Chere, votaura nezvekuitwa kafira mberi kwavakaitwa vari muusungwa. Ave makore mashanu kubva zvashaya vaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe, avakashaya asi munyika muine gakava kuti pane zvashanduka here. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weBinga North mudare reParamende vari nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kufanotungamirwa navaJameson Timber vaPrince Dube kweSivanda vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. VaDube kweSivanda vanzi vabhadhare madhora mazana matatu ekuAmerica nedare repamusoro reHigh Court mushure mekusungwa musi wa18 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga pamberi pemusangano weSADC waiitirwa muHarare. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori vanoti vakanyanya kurohwa sezvo vairamba kuita zvimwe zvavainzi vaite kusanganisira kuti vadaidzire kuti pamberi nebato rezano PF vachitorwa mavhidhiyo. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vaitwa kafira mberi vanofanirwa kumhangara nyaya idzi.
Munhu ngaamanga oita mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Vachere vakapambwa nekusungwa nevamwe vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, Kanzura Samuel Gwenzi navaVhusumuzi Moyo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachere.
Nomusi wa31 July apo taenda kuVictoria Falls kwaiva nemusangano wephilanthropy. Tinotava mundege tiri panhandare yeRobert International Airport. Mundege makawanikwa muchapinda vanhu vanokwana 6 vanava havana kukwanisa kutaura kuti ndanani asi vanokwanisa kuita kutimbunikidza kuburika mundege.
Makaendeswa kupi chaizvo?
Wakatipinza mune domestic terminal. Tapinda mudomestic terminal umomo takaiswa mune imwe rumu yanga ine dima zvikuru. Rumu iyi yakaseparetwa negomba rinova rakati dikei zvinodarika ma3 meters. Tiri mukati umomomo vakaidaidza mumwe nemumwe kupinda murumu iyoyo. Inini ndakawanzwa ndichapedzisira kupinda murumu iyoyo. Ndapinda murumu umomo ndakatanga kubvunzwa mibvunzo. Varume vakauya vanga va15 vakapinda murumu imomo vachindibvunza mibvunzo yakasiyana siyana pamwe chete paunoda kuti upindure wobva vakurohwa. Saka ndakawanikwa ndicharohwa nesimbi, simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabhagula bars aya. Wakandisunga nengetsani vaindirohwa nesimbi nemapuranga pamwe nekundikika nezvibhakera.
Tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimainyanya kurohwa, chii chaizvo chavaida kubva kwamuri?
Ini wainyanyo ndiruwa sokwa tukwa chiki ini ndino nyanyo taurisa kunyanya pande penyuro ndi chinzi yose murairi na ufane kudaro muno ufane kula mba waka nyalara pamwene kundi mbunyikiza kutindinge ndi chita maslogan ndi wachinditora mavideo saka izi ndakawani kandicha zira mbazo kundi dite maslogan ndi pamberine zani kiesu mchitora mavideo pamwene kundi aniloka foni yako ishapaswe di foni yako ndaka zira mbazo sezi saka ndo zimwezo zinu zakaita kutindi nyanyoro
wa kwa waiti kudii nezwe msangano wa maienda kuno pinda ku Victoria Falls
ki msangano wa mruko naenda ndewe uye msangano uyu tunofungira kuti pamwe une chekuita neku disturb SADC summit yanga iripo masondo anotera achone vakandirova kusvika mushure mekunge ndasenda ndakazomuka ndichidirwa mvura ndakabvarwa kumesho nejira ndivaindibira mvura nebucket vandi ndapepura kudaro ndipo apo wakazonditi ndichinje nhumbi dzandakapfeka vachitora munhumbi mubackground aiwa ndinaro raiwa nembatya dzangu dzataizonopfeka kuvic falls wakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange vachi kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananga ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa vakandigera bvudzi rangu randoti rasiranga ndinaro
vakakugera inei
nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru apo vakazondikanda mumaoko emapurisa mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central.
Maipomerwa mhosva yeya
takazowanikwa taakupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vatripusi vakasungwa izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti acho tanga tichitomboriko.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe varobson chere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yazivisa kuti mapato ezanupf necitizens coalition for change gore rino achapiwa mamiriyoni makumi manomwe emadhora ari emazig pasi pemutemo wepolitical parties finance act, asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kupa chikwata chipi chebato reCCC. Mari iyi inobva kuhurumende ichipiwa mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika musarudzo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso muGovernment Gazette, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati ZANUPF ichawana mari inodarika mamiriyoni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza 2023. Ukuwo TCCC ichawana maziga anodarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaZiyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheTCCC sezvo paine zvikwata zvitatu. VaZiyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari, asi mapato ose matatu akaendesa mapepa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weTCCC vasengezo Chavangu. Vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reTCCC richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano.
Hazvina basa kuti ndeani anowana mari, tikoti tese TCCC.
Mutauri wechikwata cheTCCC chinotungamirirwa navaJameson Timba vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi.
Mutungamiri waro anozikanwa aiye ndiyakakwikwidza nema MPs nemakansela vari kana vari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvekutotyora mutemo nezveumbavha zvisinei nekuteedzera zvirimubumbiro remutemo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa, zvikoro nezvipatara. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari ichashandiswa sei.
Mari idzi zvakanyanya kukosha kuti dzisabve from a taxpayers, ende kana dzikatadza kubva kuma taxpayers dzakufanwa kunge dzichibva kupidza, kufanwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasununguka zvavo kuti vange vachipawo mari kumapato avanosapota avanofarira.
Kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo, vanongora zvematongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo.
Tsvakaitarisiro yedu kuti panopera gore panobuda Auditor General's report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties ayo.
Zvichitevera chiziviso chanhasi, chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi ave makore mashanu kubva zvashaya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vamwe vana veZimbabwe vachiti zvinhu zviri kutonyanya kuoma pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa avakapinda pachigaro muna 2017 mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro nemauto. Vari kuchema kuti zvinhu zvanyanya kuoma, vari kupomera hurumende yavaMnangagwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekunyaradza vanopikisa hurumende kuburikidza nekuvakanda kumajeri. Asi vanotsigira hurumende yavaMugabe vanoramba zvipomerwa izvi vachiti ndinodzokorora. Asi vanotsigira hurumende yavaMnangagwa vanoramba zvipomerwa izvi vachiti hurumende yaita zvikuru kwazvo mukati memakore mashanu ayapinda. VaMugabe vakashaya musi wa 6 Gunyana 2019 kuSingapore. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya.
Chiripo chekuti vakapinda vaMnangagwa vakataura kuti vachagadzirudza yaikanganisiwa navaMugabe, tsika kuti deno vaMnangagwa vakanyora zvese zvaikanganisiwa navaMugabe vakangoita opositi vachigadzirudza paidi pasina dambudziko. Asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vakunya kusungwa mamiriro akaita upfumi hwenyika vakafa vaMugabe Harare yaifambika iko zvinhu haichafambiki, makomba muzhira awanda, magetsi ari kunyanya kuenda, izvi kuchinja kwemari, mashandisirwo emari pakaenda vaMugabe kwakuna maagribond iko zvino kwaana mavhigi, mavhigi acho hapana zvaari kuita. Saka kuti nyatsotarisa kuona kuti chii chaicita chanyatsogadziridzwa navaMnangagwa aazvi kushayikwa nina.
Vamwe vanoti afanaka musiri maakuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo.
Aiwa, isisi hatina kuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka, zvinhu zvakatoshata. In fact vaMugabe ndio vakasiya yatingati muchirungu legacy kana zvinoroombe yeutsinye neurombo huri muZimbabwe, ndio vakatanga nazvo. Nokuti vaMnangagwa kahanditi vakanga vachitonga vaMugabe makore akawanda, saka isusu hatisi kuti vaMugabe vakanga vachinatsa, tiri kuti mataurirwo akaitwa navaMnangagwa kuti andikapinda muutongi handitiwo vakati uwo vanotorera vanhu, the voice of the people is the voice of God. Saka iko zvino izvi racho raGod racho hatiikanakanisikana kutomboriona, zvichireva kuti machinjiro ari kuti hazvinhu ikombe haasiwo akanga akatidzwa navaMnangagwa.
Munofunga here kuti vaMnangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosva dzakasiya dzaiswa navaMugabe mumakore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana?
Awo yemuvhunzo wakanaka, nokuti ivo pavakatora chigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days, kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigiro rwekampeni ndo vaititaura vega vachiti ndichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga. Saka kugadzirisa upfumi hwenyika munini nazvide makore makumi masere, iwo makore mashanu avakatonga iwawo paide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. The Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro gumi nevanomwe vafa pa Hillside and Russia Primary mudunhu renyeri kuKenya apo moto watanga kubvira usiku iwo vakarara. Vamwe vana gumi nevatatu vakuvara zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vati nyaya iyi inyaya inorwadza zvachose vakati vakonzera moto uyu vacharangwa zvakaomarara. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nasi vasangana muGermany nenyika makumi mashanu dziri kubatsira nyika yavo muhondo neRussia. America inoti ichapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million. Kurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vanoti musangano uyu uri kuuya panguva yakaoma Ukraine apo iri kurwisana zvakasimba neRussia uye kurwisana kuchenderera mberi mudunhu reDonbas nemamwe matunhu. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Apo ari kuenderera mberi nehondo yake iri kunze kwemutemo uye hutsinye, mutungamiri weRussia Vladimir Putin anga achiramba achirwisa vanhuwo zvavo muUkraine kunyanya vana vadiki. Imwe yemhosva dzakanyanya kuipisisa dzakaparwa neRussia kuvanhu vemuUkraine kupambwa nekuendeswa kwezviuru nezviuru zvevana kuRussia mumatunhu akatorwa neRussia nekuBelarus zvisina mvumo yevabereki vavo. Ava vana vane vabereki vakaurayiwa mukurwiswa kana kusungwa nemapurisa mumatunhu ari pasi peRussia, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo munzvimbo dzine hondo. Vamwe vakapambwa kubva mumasangano ari pasi pehurumende yeUkraine mumatunhu akapindwa neRussia ndo vakaendeswa kunzvimbo idzi. Vamwe vakaendeswa kumakamba ezvirongwa zvekudzidza munguva yechirimo kana kuti summer camps nevabereki vavo vaifunga kuti nzvimbo idzi dzakachengetedzeka asi havana kuzoona vana vavo zvakare. Vana vakapambwa ava vari kudzidziswa zvidzidzo zvine chinangwa chekusimudzira Russia kana kuti propaganda, kukanganiswa mafungiro avo uye nekupiwa zvidzidzo zvechiuto. Vari kudzidziswa pfungwa yekuda Russia kunyangwe vari kuzadzwa nemashoko ekunyepa akanangana nekuti varase nhoroondo tsika nemutauro zveUkraine. Muna kurume 2023 mushure mekutara kuti kupambwa kwevana vekuUkraine kunokodzera kwemhosva dzehondo, mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nekuponda, dare reInternational Criminal Court rakabudisa magwaro ekusunga mutungamiri weRussia Vladimir Putin naamai Maria Lvova Belova, komishina anoona nezvekodzero dzevana muRussia. Chirimo chapfuura, America yakaisa pazvirango makambani maviri eRussia nevanhuwo zvavo gumi nemumwe nekuve nechekuita kwavo nekuendeswa kwevana vekuUkraine kumakamba ekudzidziswa kuti vade Russia. Uye musi wanyamavhuvhu 24 gore rino, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaisa pazvirango sangano reMovement of the First rinotungamirwa neRussia riri sangano revechidiki nevatungamiri varo vatatu nekuve nechekuita nekuedza kumanikidzira kudzidziswa zvakare kwevana vemuUkraine. Movement of the First rakaumbwa naVladimir Putin muna zvita 2022 kuburikidza nezvirongwa zvaro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo yekutevedzera hondo pamwe nekudzidza kugadzirira zvikwanisiro zvemuhondo. Sangano iri riri kudzidzisa zvakare vana vekuUkraine kusanganisira avo vakaendeswa kuRussia zviri kunze kwemutemo. Vana ndo remangwana uye nyika inorasikirwa nevana vayo haina remangwana. Vladimir Putin anozviziva izvi. Kuburikidza nekudzima ruzivo rwenhoroondo netsika zveUkraine kubva mupfungwa dzevana vayo, Putin ane tarisiro yekuumba pasva remangwana rayo kuti rifanane nenhoroondo yake yakapombonyoka uye kushata. Hafaniro kubvumizwa kuita izvozvo. Hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira Ukraine apo inenge ichidzivirira rusununguko rwayo nevana vayo kubva kuchisimba cheRussia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neRussia kuvana vemuUkraine. Munhau dzemitambo. Mumutambo wenhabvu weAfrica Cup of Nations watambirwa kuMandela Stadium kuKampala kuUganda, Zimbabwe yaita mangange 0-0 neKenya. Zvichakadaro, mushure mekukwikwidza zvine mutsindo mumakwikwi e2024 Olympics akaitwa kuFrance mwedzi wapera, mumhanyi wemijaho ye200 meters wekuZimbabwe tapiwa naShemakarau apiwa riremekedzo rukuru kwazvo kubva kuguta reHobbs mudunhu reNew Mexico, uko meya veguta iri vaSam Cobb nechipiri vakazivisa nezvekutarwa kwemusi wa3 Gunyana sezuva retapiwa naShe Makarau Day. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMaflas Musanganya uye weStudio 7 naMakarau.
Ndiri kunzwa kufara chaizvo nekuti zvinhu zvananga ndisina kutarisira. Asi ndinongopa mbiri nerukudzo kuna Mwari nekuti ndivo vakaita kuti zvinhu izvi zviitike, asi ndiri kunzwa kufara.
Ungatitsananguriro kuti rwendo rwako rwekumaolympics rwakafamba sei?
Rwendo rwangu rwekumaolympics rwakafamba zvakanaka, rwakafamba zvandange ndakatarisira. Ndinongotenda Mwari nekuti ndivangu ari mutungamiriri pana zvose. Ndakatungamidza Mwari pakutanga pazvinhu zvose zvandakaita kumaolympics. Ndakafara nekuti kutungamidza kwandakaita Mwari kwakandipa maresults akanaka. Asi ndirikunzwa kufara, zvanga zvinoreruka, asi Mwari wakapindira. Mwari wakatipa maresults akanaka, tikamirira nyika yedu yeZimbabwe ine zvakanaka. Nini nemwoyo wangu makanaka Ishe charamba, tikamirira nyika yedu ine zvakanaka. Vanotaura vaitaura zvavo, asi hatina kuda kuzviteerera nekuti isusu taiziva zvatatainge tafambira maolympics. Soka ndinongotenda Mwari nekundigonesa kwavakaita, nekundipa simba, kundibvisa kubva pasipasi kundiisa kumusoro.
Wakatambirwa sei pawakadzoka kubva kumaolympics ekuParis?
Pandakabva kumaolympics ndakadzokera kuchikoro kwanaimbove ndiri, kunonzi kuNew Mexico Junior College. Ndakasvika ndakamirirwa nemateammates angu nemamwe macoaches emasports. Vakanditambira zvakanaka chaizvo, ndikaitwa interview, ndatengerwa dinner, ndikaitwa zvakawanda. Vakafarawo neperformance yangu, vakandiendesawo out, vakanditirawo zvinhu zvakawanda ndiri ikoko. Zvandisina mboitirwa nenyika yangu, asi ndinongotenda Mwari nekuti Mwari vakandiisa nzvimbo iyoyo and pandiri nhasi ndiMwari.
Uyo anga ari mumhanyi wemujaho we200 meters tapiwa naShemakarau achitaura naMaflas Musanganya uye weStudio 7 ari kuHobbs mudunhu reNew Mexico muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 mhani hama dzangu, ndinokumbirawo mumbotibvunzirawo vanhu vakaita Sapo Nyati uyo wemapurisa nauyo vanoti Rosavaroro ane here umwomo mbotaura naye weZanupf, vanoti vanhu ava vari kusungwa vari kupara mhosva, ende mhosva dzavanonzi vanopara dzinowanikwa dzichiwanikwa dzichionekwa mumafoni nokunzi vari kutaura kutsutsuzera violence zvokunetsana mukurarama. Asi ndinokumbira kuziva kuti uya murume wekumbotaura nyaya yekuti Chamisa pasi naye, kana ndichiti Chamisa pasi naye anofanirwa kufa, ichiri kuverifeiwa nyaya yacho here nanhasi?
Goko regokwe, tiri kunzwa makuhwa ekuti Blue Movement inenge yava pachinhanho chepamusoro. Ndozvazvinoita makuhwa anofamba, asi chikuru chatongoda kuziva ndechekuti yakasiyanei neTCC. Musiyano wandongoona inowandogona kuona ndeyekungoti haina sengeso chavamo. Yakasiyanei neTCC, ichagadzirisa zvipi? Zviya zvatakaudzirwa kui by June next year pane paitikwa rerun, hazvina wakapindura. Kuda chimwe chichazosiyana ndechekuti kudai inenge ine mastructures neconstitution hameno.
Nini changa ndichikumbirawo nehurumende iri kutonga nangu nababa vamunangagwa, ngavativakirewo magrounds. Zvinonyadzisa nika yakafana na Zimbabwe inge inopfume zvokuti tinonotambira bhora kune dzimwe nyika. Tinoziva kumobiliza vanhu chinhu chidikidiki. Kugadzira maground ikoko kunoita kuti vanhu vakufarire. Ehungu vakagadzira parliament takazviona. Rodi tiri kugadzirwa pashomani pashoma. Asi magrounds gaagadzirwe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei na Studio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7.
Muchikamu chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 nemuimbi weshidiki anoridza ngoma kana kuti madrum. Primo Dzuva anoimba nechikwata cheCFI Praise and Worship Team chiri muno muAmerica.
Christian Fellowship International is an industry conference, so I'm the drummer.
Munorwa ma drums.
Yes.
Losaga lokunozo bama Juju Chau.
Juju Chau, my nickname.
Maka zvitanga sei zvekurwa ma drums.
It's a long story. Started when I was 3 years old, you know, playing goma, you know, that's traditional.
Kunoku munogara kupi?
Munogara ku Pennsylvania, Philadelphia.
Mm-hmm. Munenge muchirova muri ikoko futi here kana kuti nema kuitawo zvimwe zvakawanda.
So during the week we'll be doing something, doing work, driver, chauffeur.
Alright.
Weekends, that's when we go to Tama music. Yeah, Yakatanga, 2 years, story, series, and change.
Alright.
Sakai, Ringoma.
Sakai goes near Bamchiribura and Bamur Magitara, Bamurkura, Chet, Chet, Erek, and Magurova, Pesapes.
Yeah, most of the time we change. Kanatakawa, no, Kasubiya, same change to Chato.
Vamwe vaimbi vamakashandawo navo kubva kumashure kusvika nhasi ndivanaani timboteera nhoroondo yenyu.
2003 ndaishanda na Mechanic Manyeruke. Ndikashanda na mamwe makore akazoteera, ndikashanda na Bentani pasina wako, ndikashanda na Metas nefungisaii zvakavapana mashara Caroline Shwenga vakawanda, ndikashanda nemamisi zvakawanda.
Vechidiki vari kumusha vari muno vari kwakasiyana siyana, mungavapiwo mashoko api ekuvakurudzira vanoda kuramba vachiitawo zvamunoita imi zvekuridza ridza izvo?
Chandakuvaudza ndechekuti vanofanira kuramba vakatarisa kwada kuenda. Hapana kuluza mwoyo, kupera chido nesikiu yavo. Ramba uchingoda kuwedzera kuenda kumberi kwavasvika pamusoro.
Vanoda kukudaidzaiwo kuti muzombovaroyera vanokuwanai?
Chachitika ndechekuti tatichiri kuumba pana chakaumbika. Soon tinenge taane website and social media platforms anotwana.
So it was a Friday nasi tombonzwa chikwata cheCFI Praise and Worship. Primo ari pama drums achirova ngoma. Mazwa hurukuru yaitwa na Primo Dzuva anoridza ngoma nechikwata cheCFI Praise and Worship Team muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Pane zvashanduka here zvamuri kuona? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Standikile Musanga.
Soku isika tisenda baku VO.